Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kumiguru 25 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeZimbabwe yokurudzira kubviswa kwezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvainoti zviri kukanganisa upfumi. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango zvakatemerwa vanhu gumi nemumwe chete uye chauraya nyika huori. Zemstat inoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yave kuita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemudunhu reSADC pazuva rekukurudzira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa zvibviswe kana kuti anti-sanctions day rakatarwa neSADC. Vanhu vaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo kumhuri yeZimbabwe uye sasa chigaro veSADC vati zvirango zviri kukanganisa varombo kunyanya.
It is the ordinary people, particularly the vulnerable, who bear the brunt of these heinous and inhuman measures, which also stifle economic and social progress.
Zvirango izvi zvinokanganisa vanhuwo zvavo kunyanya varombo. Zvinokanganisa upfumi hwenyika. Tinoda kutenda SADC nekubatana nesu mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zvirehwarehwa. Zvinotyora zvibvumirano nenyika dzepasi rino uye zvisungo zveUnited Nations.
Hurumende yeZimbabwe inoti zvirango zvapa kuti iite seyakageza negoka munyama zvichipa kuti vemabhizimusi vasauye kuzouchika mari munyika. Asi mumashoko kuvatori venhau mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vati zvirango izvi zvakatemerwa vanhu gumi nemumwe chete kwete mamiriyoni gumi nematanhatu evanhu veZimbabwe. Vati vanhu gumi ava vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango nekuda kwekuita zvehuori uye kutyora kodzero dzevanhu. Vatiwo manyepo ekuti zvirango zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Amai Tremont vati muchuchisi mukuru wehurumende akatotaurawo kuti uori hwapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mamiriyoni masere kana kuti $1.8 billion uye vati zvirango hazvitadzise Zimbabwe kupiwa zvikwerete. Vati chiri kupa kuti Zimbabwe isapiwe zvikwerete kutadza kwayo kubhadhara. Muhurukuro nevatori venhau amai Tremont vakati zviri kukurudzirwa neAmerica zviri pachena.
The democratic principles that we advocate for in Zimbabwe are based on the rights and protections that are enshrined in Zimbabwe's constitution. These are the rights and protections that the Zimbabwean people fought and died for.
Kukurudzira muZimbabwe kuti itevedzerwe. Handi chinhu chitsva. Izvi zviri mubumbiro remutemo wenyika. Ndizvo zvakarwirwawo nevana veZimbabwe. Chechipiri, ini pachezvangu ndinofunga kuti kodzero idzi dzikaremekedzwa. Nyika inobudirira. Ndinofungawo apa ndipo pamire hurumende yeAmerica. Mukatarisa nhoroondo yedu yeAmerica, kupa vanhu rusununguko nekodzero dzavo pasina anosiyiwa kunze kwakasimudzira upfumi hwenyika yedu. Uye ndozvatinokurudzirawo kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzitevedzere.
Amai Tremont vati Zimbabwe inokwanisa kutengeserana neAmerica pasina matambudziko.
The Voice of America.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi yakakwira zvakanyanya mwedzi uno kusvika pazvikamu zvinodarika makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti kusvika pa37.2% kubva pazvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana kana kuti 5.8% mwedzi wapera. Izvo zvinotevera danho reReserve Bank of Zimbabwe rekuderedza uremu hwemari yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG nezvikamu makumi mana kubva muzana. Nhasi dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemaZIG anodarika makumi maviri nemanomwe kana kuti 27.6 pamusika uri pamutemo. Vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC, gavhuna veRBZ vaJohn Mushayavano vakati vari kutsvaga nzira dzekusimbaradza simba reZIG. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe kuti vanoti chii nenyaya yekukwira kweinflation uku uye kuti nyika yananga kumaziva ndadzoka.
Maresults abudiswa einflation ari kuratidza kuti chitima chabheuka. Nemanyanga hariputizwi vakatanga vachivhara-vhara vechishandisa inflation yebudisa mainflation ye1%, zvino yapa 37% pamwedzi, zvichireva kuti ikangosvika 50% pamwedzi tapeita muhyperinflation. Izvi riri kukonzereswa nekuti ZIGI rakapera simba zvakanyanya, zvakaita kuti ihurumende pachezvayo imanikidzwe kuregedza rate yatikati pachirungu devaluation. Saka kazhinji-zhinji rate ikakwira, mitengo inondokwira. Saka petasvika apa, tasvika pachidanho chekuti zvaakuratidza kuti zvitaitaura zviya pakatangwa kuswa ZIGI kuti harina hwaro hwakasimba hwekuti rirarame zvazobuda pachena.
Izvi zvine dambudziko rei kuvashandi?
Hondo ingori kumushandi ndiye anonga kutambudzika. Vanhu vachapinda mudambudziko risingaiti nekuti mitengo yechikwira kudai mari yavo haisi kukwira nemapesendeji mamwe chete iwayo. Saka ndo dambudziko tasangana naro, dambudziko revanhu vasingateereri ratisiya tine mbonje pahuma.
Asi kana tichitaura nagavhuna weReserve Bank kuno kuWashington, Dr. Mushayavano vakati ivo vari kutsvaga nzira dzekuti vasimbaradze iyo mari yeZIGI.
Ndo zvavanongotaura, kandidi vari kubasa here? Vanoshandira mari yepeke vakataura zvisiri izvo, vanobvunza basa. Nyaya yecurrency yakati netsa kubva 14 November 1997, inonzi Black Friday. Pakadonha Zimbabwean dollar, rate yanga iri 10 Zimbabwean dollar. Mashuvato matatu ari kuteera aya tichaita anniversary ye 27 years after Black Friday. Uchireva kuti hurumende yeZANU-PF haina kana solution, haina kana wei yekuti vagadzisa nyaya yemafambiro eupfumi hunyika zvakaringana nekusimba kwemari.
Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mapato makuru anopikisa muBotswana anotire Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC nereBotswana Congress Party kana kuti BCP anoti acharatidzira pamuzinda weZimbabwe muGaborone mangwana achigununguna nekwaanoti kupindira kwehurumende yeZimbabwe musarudzo dzenyika iyi dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamweti muasa vati vatora danho rekunoratidzira pamuzinda weZimbabwe muGaborone vachiita vaze kufara nekwavanoti kushanda kwekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukuda kubira sarudzo.
We will, in addition to protecting the vote with our lives, march to the Zimbabwean embassy.
Pamusoro pekuchengetedza sarudzo neupenyu hwedu, tichanoratidzira kumuzinda weZimbabwe senzira yekubvisa nyunyuto yedu. Mutungamiri weBotswana vamasisi neshamwari dzavo muZimbabwe nekune dzimwe nyika vakafanira kuziva kuti hapana akava pamvumo yekuba sarudzo.
Vanopikisa vanoti havasi kufara kuti mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers akaita mashoma nemusomu gove rasvondo rapera paivhota vamwe vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa vanovhotesa nevamwe vasingakwanise kuvhota musi wesarudzo. Izvi vanoti ndizvo chaizvo zvakaitika muZimbabwe musi wekuvhota gore rapera. Vachitsinira mashoko avamuhwasa, mutungamiri werimwe remapata anopikisa reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelani Salishando vaudza Studio 7 kuti kusatora matanho akafanana nekuratidzira kungapa IEC simba rekubirira sarudzo ichibatsirwa neZeik. Mukutanga kwegore rino, sangano reIEC muBotswana rakaenda kunodzidza mafambisirwo anoitwa sarudzo nesangano reZeik, kunyange hazvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC ranga rati sarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna nyamavhuvhu yegore rakapera dzanga dzisina kuchena. Vaimbwa mutungamiri wenyika yeBotswana Vaseretsa Khama Ian Khama, vave mukuru webato rinopikisa reBotswana Patriotic Front kana kuti BPF, vakatiwo kune zvezvarwa zveZimbabwe zvinotsigira ZANUPF zvakanyoreswa zvisiri pamutemo kuti zvikwanise kuvhota muBotswana.
MaZimbabwe vanakona kutopa kuMozambique.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakakwanisa kuvhota musarudzo yakaitwa kuMozambique munguva pfupi yapfuura, kunyanya vatsigiri vezanupf bato ravamunangagwa.
Vachirambawo mashoko ekuti kune kubiridzirwa kwesarudzo kwarongwa, vanoona nezvekuburitswa kwamashoko musangano reIndependent Electoral Commission kana kuti IEC muBotswana vausvupile maroba, vati zviri kutaurwa nevemapato anopikisa munyika iyi hazvina maturo.
Now that shows that there is a lot.
Mashoko ekuti IEC iri kuita misangano muchiwande nevakuru veZEC haana maturo.
Studio 7 anakunzwadiwe reZEC sezvo mutevedzeri wasachigaro wesangano iri vaRodin Kiwa vanga vasingadaire nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yavatumirwa paWhatsApp kusvika taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vakamboudza vatori venhau kuti Botswana yaida kudzidza nezvebambatirwa esarudzo uye kushandiswa kweredhiyo nemamwe madande mutande. Mumashoko kuvatori venhau, munyore mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko Vanik Mangwana vakati Zimbabwe haipindire munyadzi zvematongerwo edzimwe nyika, vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link yamunokwanisa kushandisa. Gurukota runoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanoti dambudziko remagetsi rave kutadzisa zvimwe zvipatara kushanda zvakanaka zvopinza upenyu hwevarwere munjodzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dr. Douglas Mombeshora vataura nezvemamwe matambudziko okonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi.
Facilities have faced challenges in maintaining essential services such as laboratories.
Zvimwe zvipatara zvedu zviri kutadza kushandisa malaboratory kuchengetedza mishonga zvakakwana pamwe nekuongorora varwere nekuda kwekushaya magetsi.
Nezuro masangano anoti United Nations Development Program kana kuti UNDP neGlobal Fund akabatsira hurumende negwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti 450 kilowatt solar unit pasi pechirongwa chakaparurwa muna 2016 chinonzi Solar for Health Project. Dr. Mombeshura vanoti pasi pechirongwa ichi zvipatara, makirinika nedzimwe dzimba dzinoitwa mabasa eutano zvinodarika shuru nemakumi mana 1044 zvaiswa magetsi anobva kuzuva. Mukuru weUNDP muZimbabwe Dr. Oyadele Odusola vanoti donzvo guru rekuparira chirongwa cheSolar for Health kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi muzvipatara. Vati vakaona zvakakosha kushandisa magetsi esimba rezuva senzira yekuderedzawo matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kushanduka kwemamiriro ekunze aya ndiwo ari kunzi apa kuti mvura ishayikwe muLake Kariba zvokanganisa magwenya emagetsi. Mukuru muchikamu cheImpact Africa 2 muGlobal Fund vaLinden Morrison vati kusvika pari zvino sangano ravo rashandisa mamiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora kuisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar muzvipatara nemakiriniki zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvezvipatara munyika yose.
This solar infrastructure supports laboratories, cold chain and the...
Magetsi esolar akakosha pakuchengetedza mishonga nezvimwe zvinoshandiswa muzvipatara. Uye zvinhu izvi hazvikwanisi kubatsira varwere kana zvikachengetwa pasina magetsi.
Mukuru wesangano reApostolic Church of Deliverance in Africa Foundation yekunyanyadzi kumanikaland vapaul chinyai vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa neun neglobal fund zvekuisa magetsi mumakirinika zvakakosha pakuchengetedza mishonga.
Kana pasina magetsi zvinoreva kuti mishonga yedu haikwanisi kugara mumafiriji nguva yakareba ende inozokanganisika kuti igopedzisira yatadzise kurapa vanhu.
Vai vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vatiwo kugara makirinika nezvipatara zvisina magetsi zvine ngozi kuvarwere.
Zvokuti magetsi anoenda ezesai muri pakati peoperation, experience yacho toiziva haina kumbonaka. Vanhu mopedzisira makuoperata murima muchitsvaga matochi ende zvinonyangadza, zvine ngozi kuvarwere.
Kunze kwematambudziko ari kukariba, magwenya emagetsi anoshandisa marasha kuwange haasi kunyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe iri kutatarika kutenga magetsi kubva kune dzimwe nyika nekutadza kubhadhara zvikwereti kuSouth Africa, Mozambique neZambia. Makambani anoita zvezvicherwa anoti anogona kurasikirwa nemari inosvika chidimbu chebhiriyoni kana kuti $500 million. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJane Fan Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende iri kuda kuvandudza magwenya ekuhwange matanhatu ichishanda nemakambani ekunze kugadzirisa dambudziko remagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete anonzi aurayiwa muMozambique apo vanhu vanga vachiratidzira Maputo nemamwe maguta mushure mekuziviswa kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa9 Gumiguru. VaDaniel Chapo nebato ravo reFrelimo ndo vakakunda asi vanopikisa vanoti sarudzo dzakabiridzirwa. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kukata vachiedza kuti kurwisana kumbomira pakati peIsrael nezvikwata zveHamas neHezbollah. America iri kuti kufa kwemukuru weHamas Yahya Sinwar munongedzo wekuti Israel yadzadzikisa donzo rayo guru. Asi vanoona nezvematongerwo enyika vanoti havaone hondo iyi ichimiswa pari zvino. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muColombia. Mwedzi unouya unocherechedza makore masere kubva zvasainiranwa chibvumirano cherunyararo cheColombia Peace Accord chakapedza makore makumi mashanu nemana ekunetsana pakati pehurumende yeColombia nebato reRevolutionary Armed Forces of Colombia kana kuti FARC. Mutevedzeri wemiriri weAmerica kuUnited Nations amai Dorothy Shea vakati chibvumirano cherunyararo ichi chinogadzirisa kusavirirana kwakakonzerwa nekurwisana pamwe nekushungurudzwa kwakaitika munguva inodarika makore makumi mashanu. Vakati kunyange hazvo paine kubudirira, Colombia inoramba ichisangana nezvimhingamupinyi zvenguva ndefu zvakakonzerwa nekusavirirana uku. Vakati kuzadziswa zvizere kwechibvumirano cha2016 ndiwo musimboti chete weColombia wekugadzirisa matambudziko nekuwana runyararo runogara kwenguva ndefu. Amaishia vakati kubudira kwechinangwa ichi kunoreva kukasika kuedza kuzadzisa nekuwanisa kururamiswa kune vakashungurudzwa nevakapona mukurwisana uku, kusanganisira vakapona mukushungurudzwa zvepabonde. Vakati kana matanho aya asipo, Colombia icharamba ichitarisisangana nazvo zvakaita sekusachengetedzeka, kusagadzikana nezvinangwa zvayo zvekurwisana nezvinodhaka zvisingabudiriri. Colombia iri kugadzira urongwa hwekukasika kutirimuka hunoda kusanganisa zvirongwa zvebudiriro nezvinopa mukana wemabhizimusi nemabasa kune veruzhinji kuwedzera simba mukuzadzisa chibvumirano cherunyararo. Ambassador Sheva akaudza United Nations Security Council mazuva mashoma adarika kuti vari kutambira urongwa hwekuedza kumutsiridzwa kwekuzadziswa kwechibvumirano chekupedzisira ichi. Vakati America yagara ichitsigira urongwa hweColombia hwekuedza kuisa budiriro kumaruwa, hunove humwe hweurongwa huzere hune zvimhinga mpinyi asi hwakakosha hwechibvumirano cherunyararo. Ambassador Shea vakati zviri pachena kuti panofanirwa kutorwa matanho ekuchengetedza vanochengetedza kodzero dzevanhu, vatungamiri vemasangano akazvimirira nevaimbovevarwi. Vakati sekudaro, kuenderera mberi kwekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu nevatungamiri vemasangano akazvimirira kunotambudza zvakanyanya. Vakati nharaunda dzemaruva evashoma dziri kuenderera mberi dzichikanganiswa nemhirizhonga. Vakati kuti runyararo rwuwepo, vanhu vemuColombia vose kunyanya kunharaunda dzevanhuwo zvavo nedzine marudzi akatarisana nenjodzi evanhu vechiindigenous and afrocolombian, chibvumirano ichi chinofanirwa kuramba chichitungamidzwa mberi. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muColombia. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguwenyu, vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7, masara sehamadi vateereri neshamwari. Zvakanzi gudo guru pete muswe, vakuru vagokure, vadiki vagokure mekeza. Zvinoita munangagwaka nekuru yakwei. Zvavanoita zvese hapana chinhu chavanoita chinomusoro. Iko zvinoona handi muri kunzwa uyo ari kungokakavara uyo anonzi mavavhasa uyo. Anoita vanika ari kukakamira izvo kutokonawo kutaura nenyaya yekuti zvaari kutaura zvacho hazvina nomusoro wese. Vanhu vezana handisi kuziva kuti vakabikwa mupote imwe chete here kana kuti chii.
Studio 7, makadi. Zvungo chemawo nevava vanoti zvirango, vachiuraya nyika. Ini ndiona sekuti zviri nane kuti vakatemerwa zvirango vacho, vabviswe vese. Zvirango hazvinambotemerwa nyika, nditi maona. Zvirango zvakatemerwa maindividual. Saka ivava vanhu vari pazvirango, dei vakwanisa kuti vabve, tione kuti zvinhu zvinombofamba sei munyika. Vose vakungowanda nekuti zvirango chero pabiwa vanhu vaingoti zvirango.
Pastudio 7, vashamarari mwese makasimba here. Ichokwadi, Zimbabwe senyika tine zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza kune dzimwe nyika. Zvikuru sei panyaya dzedhemokirasi kusanganisira iyo America. Tinonzwa vamwe vanhu vachiti we are proud of our nation panyaya dzedhemokirasi. Hatisiziva kuti chiko chinonzi dhemokirasi chacho vanochiziva here. Kuurayiwa kwenhengo dzinopikisa idhemokirasi here. Kumbunyikidzwa kwekozero dzevanorwira kozero dzevanhu idhemokirasi here. Kudonha kwemari yemunyika ikonomi idhemokirasi here.
Ndokuchikamidza here mufari mutaura ndatakudzwa kudzana isimango. Ndiri kuti inini mukaona muchikokera vamavhaza navadzokora munenge manyatsa kukokera mutauriri une zvido zvavanhu. Vatawanda dzokora vanotaura vasingatye vasina divi ravakatirerekera. Bhikozi vamwe vamunokokera muchitaura navana mavhaza vanopedzisira vakutotigumbutsa vanoita zvekuti vanotya vamavhaza, vanoita zvekuti vanotya ZANU-PF. Kuiudza chokwadi kuti ZANU-PF ine umbimbindoga. ZANU-PF haiteereri zvido zvavanhu. ZANU-PF ine huori.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chema gitaro chasondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Edgewing Malunga, anoimba nechikwata chasem Levy Boys. Ngatinzwei hurukuro yaaita na Ivan Zisininga weStudio 7.
Ndakatanga mukore ra 2019 ndichiita zvezimudhanzo ndakaita album 1 rangane matrack aisvika zvekuma 10.
Saka vabereki veukama vaiti kudii pamakazvitanga izvi?
Vabereki vangu inini asizvi zvakanyanya kuvarwadza ndichiita zvemusic. Vanhu vakangozvigamuchira nyore nyore sezvinhu zvanga vasina kubvira vakatarisira, nokuti kumhuri kwakanga kusina munhu akambozviita. Vakangozvigamuchira vakati enda hako mberi.
Matambudziko api amunosanganawo nawo?
Saka machallenges arimo mukati memusic akatiomei ende akawanda. Hatina mari dzokugona kupinda mustudio, hatina mari dzokugona kuti tienderere mberi kana aingava hiring yekuti vanhu vakati tinoda kuti muye kuzotiridzira kuti tinoenda nei kwatinoenda, ipapo zvinotiremera.
Ewe panu panyika ndosha zviri tese picha enda ikuku
ikushika here kuvanhu mimanzi yamurukurova
ndozviziva kuti kunze kune vamwe vanogona kuvakanzwa kana vasati vainzwa music iyoyo, vanoda kubatsira vanogona kundibatawo hangu panhamba idzodzo dzandiri kusiya pachine chinochirongwa. Nhamba yangu yekutanga dzese dziri pawhatsapp. Yekutanga inoti 071 687 5897. Kweita yechipiri inoti 0771355159.
Shungu dzenyu ndedzekuti kudini vateereri vanoda kuzivawo?
Ndinoshuvira kuti ndigone kunoitawo zviri kuitawo vamwe. Ishungu dzangu handisi kuda kuti ndiri kugunesa, but ndine shungu dzekuti zvandiri kuita kune vakateerera music yandikaitai, kana maifarira tichagona kupfuurira mberi tichienda mberi. Ndirokutendai muri Zimbabwe.
Chitipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi Woza Friday.
Nziyo yekuti ndingafunga kuti makapedzisa nayo ingi makaridza iyo nidziziso rangu, anogoda kuinzwisisa kuti zvakamira sei kunovafarira.
Nga muchinzwa kambo kanonzi ziso rangu, manzwa hurukuru yaitwa na Edgewing Malunga na Ivan Zisininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yezvirangwa zvinonzi nehurumende zvakatemerwa nyika, asi America ichiti yakatemera vanhu gumi nemumwe chete. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yeZimbabwe yokurudzira kubviswa kwezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika zvichikanganisa upfumi. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe unoti chauraya nyika hazvisi zvirango asi kuti uori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube.